Vagari ava vanoti nhengo dzebatore ZANU-PF dzichiri kushungurudza vanhu nezita remusangano dzichidzinga vanotengesa zvinhu pamusika dzichivapomera mhosva yekutsigira bato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa uye vachiri kuchishidzira mapurisa kuti vasavasunge kana vapara mhosva. Mumwe mugari wemuchinhoi vaClean Motsi vanoti nhengo dzezanu-PF dziri kupinda munzvimbo dzekutengesera vachitorera vanhu hwawa mari nezvinokosha zvakaita senharembozha. Vamotsi vanoti nhumbi dzebato dzavanenge vakapfeka ndidzo dzinoita kuti vakawanda vavatye.
Pinda mukati mevachivhara jokutona vakutongorwa chero munhu chete tetsa kuti autotiza topinda usiri kubata chiscreen kuvhara kuenda kusadza kusiri kwatengesesa avakarova kavanhu hakuna zvokutamba kuchiita kusvika kunieta vega fizikari munhu chiri kupinza vanhu fie pepa chonoona pepa because sofa uku tikunoona pazvaitika kuestika kuno kuno tikuno ndoko ndogara anambobvira ndambozvinoti afanikiswa vati kungobva pangonzi papa vapinda mupawa papfungwa dzakanaka nepapa pajongwetavhina haa ukangosvika matime late watopinda bhizi.
Vamotsi vanoti izvi zvakatanga kuitika mushure mekunzi bato ravo ndiro rakakunda musarudzo dzemwedzi wapera. Vamotsi vanoti mapurisa hapana zvavari kuita sezvo ivo vari kututyawo.
Haa mapurisa utozavakunda bhozi inini panapa ndiri panapa inini ndichitaura from my experience ndane 53 years imuno muchitozo machengure nika kurimembe imi down the line kuti kwaune vanhu vainzi top 6 ndianimupurisa aivasunga saka inoexpectwa kuti havangasungwe ndivo vatongojoina pakatsira top 6 theyaegoingtoe.
Mumwe mugari muzvare Rudompofu vanoti nhengo dzebato rezanu-PF dzave kufamba dzakapfeka zvipfeko zvebato ravo kuti kana vapara mhosva vasasungwe nemapurisa.
Imwe rizo ndeyekuti vanenge vachida vasingadi kubatwa nemapurisa kana kusungwa nemapurisa nemhosva dzisina basa mumarodhu. Mapurisa akaona regalia yaye vanobva vanzwa kutya kusunga munhu wezanu-PF.
Muzvare Rudompofu vanoti vanhu vave kungopfekawo nhumbi dzebato rezanu-PF kuzvidzivirira kuti vasashumurudzwe nevechidiki vebato iri.
Vanenge vachiitira kuti vadziviririke kubva kumayouth ezanu mamwe anofamba achirwa vanhu saka kana vakaratidza kuti vari kuenderana nekuita kwavo havavarovi.
Mumwe mugari vaJohn Marava vanoti nhengo dzebato rezanu-PF dziri kufamba dzakapfeka nhumbi dzebato ravo kuti vatyiwe kuti kwese kwavanoenda vawane zvinhu mahara. Vamarava vanoti chimwe chinoratidza kuti pfungwa dzevanhu vezanu-PF hadzati dzashanduka manyorero emapepanhau ehurumende ayo achine kushoropodza kutsvinira vamwe vanhu vane mufungo wakasiyana nevakuru vehurumende.
Tinoonawo zvefuti patinofambawo kuti vaye vaye vanenge vane kana kuti matisheti ezanu kana kuti masikafu ezanu vachiri kungotyiwa nanhasi ende vanhu vavo vane kapfungwa kekuti sezvo vakapfeka kana kuti nhumbi dzoradzedzenhingirikini dzinotaridza kuti ndedzezanu vanenge vachidawo kuti kwese kwavanoenda vawane mafevha kwaundi vatyiwe kwaundi vawane zvinhu mahara.
Amai Abigail Chokuda ava vaiongorora sarudzo mubato reMDC vakarwa kumangura vanotiwo mapurisa haasi kuferefeta nyaya yavo nekutya vanhu vezanu-PF vakavarova. Munyori wezvemutemo muzanu-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti bato ravo rinoda kushanda nevanopikisa nekuti vose vana vezimbabwe kusanganisira mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Asi nhengo yezanu-PF yakasarudzwa kumirira mangura muparamende amai Precious Masango vanoti vanhu vari kupomera bato ravo manyepo sezvo vakakunda mapato ose.
Mune imwewo nyaya mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatumira mashoko enyaradzo kumhuri ina dzine hama dzakafa mutsaona yakaitika pamatura eGrand Marketing Board kana kuti GMB kuLions Den. Huwandu hwevanhu vakafa mutsaona yekuLions Den iyi hwakwira kusvika pavanhu vatanhatu zvichitevera kuwanikwa kwemumwe mutumbi mune rimwe dura uye nekufa kwemumwe nezuro kuchipatara cheparerenyatwa mushure mekutsva zvakaipisisa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Arthur Chigoriwa.